Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti mabhanga mazhinji yanga achipa vanhu mari itsvaye bepa ye$2 kunyange hazvo mabhanga aya yanga achingopazana rimwe chete remadhora. Mumwe wevakwanisa kuwana mari kubhanga reStandBig vaGoodwill Kapfunde vati vafara zvikuru sezvo vawana mari yavo nenguva shoma shoma. Vati vanga vava nemwedzi inokwana miviri vachishaya mari kubhanga ravo.
Aiwa, ndiri kunzwa kufara chose. Ndaiti mari ndaiona kuna Nelson Mandela ndokwandaitora kuStandBig. Ndaitora zvakareruka, hana kumboita. Ndaita 6 minutes chete kuti ndiwane mari. Handina kumukira. Ndikanyeba kuti ndamukira, ndauya manje manje pandangowana mari. Ndane almost ndane 2 months ndisina kumboona kana mari. Ndisina kumboona mari. Saka apa ndatofara nokuti ndatotanga kutoita sei kuti iwanawo iko zvinezvi. Ndachipuwa $100.
Vapo Malunga, avo vanga vari pamutsetse pane rimwe bhanga vakamirira kutora mari yavo, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanga vava pedyo nekutora mari, vanga vamira kweawa imwe chete. Asi vaMalunga vatiwo vachazonyatsopemberera kana vakwanisa kuwana mari yavo mazuva ose avanenge vachida, kwete zvemusi mumwe chete.
Takamirira mari hasati taiwana. Kusvika takukwanisa kutora mari almost every day, every week, every hour. Tochitanga kuzikanwa kuti mari yakudii yakuwanika. Because parizvinonzi kuti mutaura kuti mari handizanda itoitora, ndakamira palaini kuda kuti ndiipuwe. Saka inini handizandaziva kuti mari yakubuda here kana hasati yakuwanika. An hour month ndiri pano. Chanzi chambofa kana chambo-updateka. Nazasemishini yakambenge yakambotonhora. Saka maybe yanga yakanganwa, saka yambonge ichigadzirwa-gadzirwa. So we are just hoping kuti tinewana.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti vanotengesa mari mumigwagwa vanga vatove nemari iyi mangwanani. Mumwe anotengesa mari mumugwagwa angoda kuzikanwa nezita rekuti Rigo audza Studio 7 kuti angawana mari iyi mangwanani asi aramba kutaura kuti aiwana kupi.
Yatovako kunova tiri ndekwainotanga kusvika tisipa mani chenji acho. But my queens in the arunes are batting a 1-1, my queens. But my ball, my nose, my nose, as I write, yeah, I'm on street. As I'm not being good, I'm poor, but it's at 1 hour. This is why I could say, I'm one motive, but it's at Kubasa.
Mumwe zvakare anotenga nekutengesa mari mumigwagwa asina kuda kudomwa nezita ati nhasi anga angowana $2 emari yemabhondi iri yemusvo pamwe chete $2 yebepa. Asi atanga asati awana mari yebepa ye$5.
Mari atawana macoins $2 nema$2 yebepa asi ma$5 atisati aona.
Kunyange hazvo mabhanga anga achipa madhora zana, bhanga guru renyika rinobvumidza kuti munhu atore madhora mazana matatu pasvondo roga roga. Vamwewo vataura neStudio 7 vati vanoshuvira kuti bhanga guru rikwidze mari inotorwa pasvondo chero kusvika pamadhora zviuru zviviri, vachiti mari yavari kuwana pazuva haina zvainotenga. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo zvingarerutsa upenyu hweveruzhinji kana vanhu vakawana mari pasina kutanga vabhadhara muripo. Kunyange hazvo tisina kukwanisa kubata gavhuna veReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya nezvekushekwa kwemari yebepa ye$5, vaMangudya vakaudza Studio 7 nezuro kuti vachange vachiisa mari iyi zvishoma nezvishoma mumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.